Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chishanu kuwavu 5-2017. Sangano re Zimbabwe Election Support Network rokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti itange nekukurumidza kunyoresa vavoti ichishandisa michina mitsva ye biometric voter registration. Ye biometric voter registration chirongwa chepepfa choongorora zvirwere muvanhu zvakaita seHIV, AIDS, sugar neBP pasitendi yayo kuHaifa muHarare. Ukuwo hurumende inoparura chirongwa chekuvheneka HIV muropa revanhu Panketa Clinic muBulawayo. Kuvakwa nekugadziridzwa kwemugwagwa weBite Bridge Harare koparurwa musi wa 18 Chivabvu anova masvondo maviri kubva nhasi. Urongwa hwePublic Service Medical Aid Society hwekuda kukwidza mari dzinobatirwa vanhu kuti vazorapwa nezvikamu zana matatu kubva muzana hunokundikana zvichitevera kujamuka kwakaita vamiriri vevashandi vehurumende pamusangano wakaitwa nezuro. Muchirongwa cheLivetalk na 8 p.m. tiri kutarisa mashoko avamugabe ekuti Zimbabwe inyika yakabudirira zvikuru kudarika nyika dzakawanda dzemuAfrica, ichingokundwa chete neSouth Africa. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Panoda kuterera studio 7, tiba tena 7 p.m. pa masaisa ya noti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuwa ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redure VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.